manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero ekanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 22 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara nevadzidzisi kopinda muzuva retatu. Mutungamiri webato rinopikisa Recipients Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti upfumi hwenyika hwananga kumawere nemitemo yehurumende. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakagadzirira kuita nhaurirano dzeTNF nevashandi nevashandirwi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwevashandi vehurumende vanosanganisira vana chiremba, vakoti nevarairidzi kwapinda muzuva retatu nhasi hurumende pasina zvairi kuita kuti itaure nevashandi ava. Mutorerudu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo kuratidzira kwakatanga nemusi wemuvhuro, dare remakurukota iro rakasangana nezuro harina zvarakataura pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano sezvo mutauri webazi iri vaDonald Mujiri vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuru weHSB iyo inoshandirwa nevashandi vezveutano munyika Dr. Paulina Sikosana vange vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Patasvika paparinyatwa Group of Hospitals, vashandi vange vachiratidzira vange vakaunga kana vachiimba kuseri kwechipatara chemadzimai Chembuya Nehanda Maternity Hospital mushure mokurambidzwa nemapurisa kutenderera pachipatara ichi. Munyori mukuru musangano runomira vashandi vezveutano munyika reHealth Apex Council Valoid Sarai vaudza Studio 7 kuti havana kuda kupikisana nemapurisa asi vakati vanoona sokuti zvavari kuita ndiyo nzira chete ingaita kuti vavanoshandira vanzwe nhunha dzavo. Vati nekuda kwaizvozvo kuratidzira kuchaenderera mberi mangwana zvisinei nezvaitwa nemapurisa nhasi.
Inyaya unza kushungurudzika zvikuru kune utungamiriri hweHealth Apex kuti isusu ndo the only way yatatafunga kuti ingaita kuti vatinoshandira vadzoke panhaurirano. Bati mangwana tichange tine hurongwa hwekuti tichangoungana tobva tangotanga kuimba sezvataa tichiita, tichipa masolidarity messages, tichipa masuggestions ekuti toita sei kuti vatinoshandira vanzwisise dambudziko ratiinaro.
Izvi zvatsinhirwa nemunyori mukuru musangano runomira vana chiremba muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Denford Masona.
Kune mamwe madepartments andidi kunyepa zviriko and zvinhu zvataiexpecta. Vamwe vari kunzi vori kumakwa register and then recently takagonzi tisabmite makopi emapractising certificates edu kuHR. Hatizivi kuti why.
Kumaguta nemadhorobha akaita seVulawayo neChinoyi vashandi vakawanda vari kuramwawo mabasa. Zvichakadai vamwe varairidzi vari mumubatanidzwa wemasangano evashandi ari pasi peFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati nhengo dzavo dziri kuendera mberi nekuramwa mabasa uko kwakatanga nemusi wemuvhuro. Mukuru anoona nezvetsvakurudzo muAtus vaGerald Tavengwa vaudza Studio 7 kuti ongoro yavaita yaratidza kuti nhengo zhinji dzesangano ravo hadzisi kuenda kubasa.
Taona zvakare kuti vaenda varairidzi vakuru vatinoti maheadmaster nemadeputy nemasenior teachers pamwe chete nemastudent teachers nevamwe vanogara munzvimbo dziri kumaruva kwavari kuchishidzirwa vachinzi mukaita izvi munenge maratidza kuti muri vanhu veregime change.
Asi mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati varayiridzi vakawanda vari pamabasa.
Pari zvino varayiridzi kune almost vatingati 99% vari kunge vari muzvikoro. Ava vanowanikwa kuMatabeleland North, Matabeleland South, kuma 96% vari muHarare nemuBuruwayo, kuMashonaland East vari kuma 97%. Saka varayiridzi vari kuuya muzvikoro. Naizvozvo abereki ngavasambonyunyuta kuti vadzidzi havasi kuzodzidziswa nekuti varayiridzi varimo muzvikoro medu.
Varayiridzi vanoda kuti vatambiriswe madhora mazana mashanu nemadhora makumi masere ekuAmerica kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuedza kugadzirisa upfumi hwenyika hazvisi kushanda. Vanoti nyaya dzeuori nekuramba nyika ichishandisa dhora rayo iro riri kuramba richishaya simba zuva nezuva ndizvo zvapa kuti upfumi huende kumawere. Tabata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji.
Tinodawo kuparadza nyaya yeuori, ndo yauraya nyika. Isusu muhurumende medu mbavha dzine dzakatofanana nezvipembere kunotama endangered species yavo. Inobatwa nevatanga. Inhembwe yapinda muidentity sebab inonge yasangana nevane nhomba. Saka tinoparadza zvachose anenge achiita nyaya dzeuori. Kana tichizosunga, hatisungi vematongerwo enyika. Isu hatisungi vanenge vachipokana nesu kana kuti vane muono wakasiyana newedu. Tinosunga vanobira nyika nevanoba nyika.
Vakawanda vari kuchema chema kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Pangagadziriswa sei ipapo?
Nyaya yemari tombotanga tichishandisa US dhora. Munhu wese achitambira US dhora zvatikaita painclusive tozoti nenguva gare gare kana timbaimbai totanga kuunganidza nyaya dzekuti current account yedu yogadzirwa sei, import cover yedu, gold standard, mareserves edu, forex reserves nemagold reserves toavaka zvekuvavandudza, exchange rate yedu yova inenge yane udzamu. Isiri yatukuita yefeja feja inenge ichiitwa yeauction toita chai chaiyo inoratidza udzamu hweupfumi hwedu, udzamu hwemashandiro edu neekonomi yedu. Zvadaro haanyika inenge yamutambara kedu. Vanenge vachiona vanoona kuti Zimbabwe yotinyira, nyika yaderwa uchi inenge yashuga. Saka hai unenge wamutakunanzva. Izvi ndo zvatinazvo seurongwa hwechimbi chimbi.
Asi kana tiri kunzwa vaMnangagwa vachiti nyika inovakwa nevene vayo uye vachiti hapana nyika ingashanda isina mari yayo ichishandisa dzekune dzimwe nyika.
VaMnangagwa mukateerera mukati vanobatsira chiko. Nyika haibirwi nevene vayo. Ivo vanenge vachiti kubando kuvaka hakuna anombovaka nyika achiba kana kuivhomorera upfumi. Ike zvino mukatarisa mutakunanza wenyika kana kuti krimi yenyika iri kudyiwa nevashoma shoma, mafuta enyika ari kudyiwa nevashoma shoma. Vakawanda vari kutodya ndiko kunze kwenyika, vatorwa ndo vari kuuya vachidzisa vanhu kunana Dhinde, vachidzisa vanhu kwese kwese mukatarisa kunana Murehwa, kunana Uzumba kune nhere, kunana Chilonga kune nhere, kunana Marange kune nhere, kunana Chiyadzwa mhere iriko, Chipinge uko, kunana Adha uko kune nhere. Vanhu vachitorerwa zvinhu zvavo zvakakodzera, vanhu vachitorerwa ivhu ravo remadzitateguru avo pasina muripo, pasina chavanoona chei chauiri. Saka izvi zvinotaurwa izvi ava handichatauri nezvavo nokuti ini nhangu ndinotarisa ramangwana, handichadi kutarisa kumashure. Mukatarisa matakazekagara hanyari dzimwana uyezve mukanotarisa chikorobho hachigoni kuchenesa kana chinge chine tsvina.
Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuita misangano yetripartite negotiating forum kana kuti TNF nevashandi nevashandirwe. Vashandi vari kuchema-chema kuti misangano iyi yave nenguva yakareba isina kuitwa. Asi vamavhima vanoti vachiri kuda kuti pave nehofisi inoita basa reTNF zvizere sekuvimbisa kwavakaita. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tiri kuziva kukosha kwemisangano iwoyo. Saka iwoyo unofanira kuti uitike.
Iye secretariat makazogadzirisa here yeTNF yacho kuti basa rifambire mberi zvakanaka?
Nyaya yesecretariat chinhu chatiri kutoita izvozvi. Patichazasangana neTNF tinofanira kunge tave nemazita evavo vakarekomendwa kuti vaite vaite executive director weTNF. Ndinofunga kuti panenge paine makandidates acho, mazita emakandidates acho ndofunga maviri kana matatu. Saka TNF yozochuza kuti ione kuti anopinda ipapo ndoupi. Kana tabva ipapo, iyeye unenge asarudzwa seizvozvo ndiye uchazosevenza kuti arikrute vanhu vanozosevenza naye kuti zvigofamba zvakanaka paTNF ipapo.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura pari panhare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Ichokwadi kuti TNF inofanira kuva nesecretariat. Sezvatinoziva tese, TNF platform iri pamutemo, saka iri governed ne-act yeParliament. Act yeParliament iri kutaura kuti structure yeTNF inenge yakamira sei. Panofanira kuva pana director, panofanira kuva pane madepartments akadai, inofanira kushanda nesecretariat. Izvo zvinofanira kuva zviripo pamutemo. Asi patinokonana chete inyaya yekuti mameetings haagoni kuitwa kana kusina secretariat. Iyo nguva yapfuura TNF yaingoshanda kusina kana secretariat yacho. Pane zvakawanda zvatakaita semasocial partners makore apfuura kubva payakafomiwa chaiko chaiko. Secretariat yange isipo kusvika nguva tava ne-act of parliament. Saka timutarisira kuti TNF inofanira kutogara kana pane madambudziko akafanana nearipo iyo zvino.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zvizeve zvakakosha?
Nyaya dzemari, nyaya dzemasites kuti vashandi vari kutambudzika. Inyaya dzinofanira kutoongororwa. Tisina kumirira kuti taemployer here director kana kuti kwete.
Asi imi sevashandi makabvunzwawo here pane vanhu vacho vari kunzi vari kuda kuti vabvunzurudzwe nezvekupinda musekretariati?
Yes, takaparticipata isisu, takatopinda. Tiri pati yeprocess yekuemploya director wacho. Saka takaitoita mainterview nemunhu achafanira kutungamira sekretariati yeTNF. Tange tiripo pakuemploya munhu iyeye. Takatarisira kuti munhu iye anofanira kubatoapprovwa kumusoro sezvamunoziva kuti munhu vanoemployiwa, because TNF inotariswa sepublic entity. Saka mapublic entities paunoemployiwa vanhu vacho, vanhu vacho vanovhetwa. Saka takatomirira kuti iyeye takamuwana kuti anokwalifaya vapedzise vetting process yacho. Ndipo pakabatwa zvinhu iyo zvino. Hatisati taziva kuti pakuvheta uko iyeye takamuwana ndiye here achatorwa here kana kuti anogona kufoira.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala nemumiriri wechitungwiza North va gift stole uye ne vamwewo ndinodzokora zvakare nemumiriri wechitungwiza North va gift stole vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga kuchitungwiza zvichitevera kupambwa nekupondwa kwamuzvare More Blessing Alley. Mutongi wedare vaGibson Mandaza vati vanobvumirana nevachuchusi kuti kupa vaviri ava mukana vanogona kukonzera mhirizhonga kana kutiza munyika. Mutauri weTCCC Advocate Fadzai Mahere vati havana kufara nemutongo uyu vachiti ikodzero yemunhu wese kuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Hatisi kufara zvamuchose nemutongo wapiwa nedare. Bumbiro remutemo unotaura kuti munhu wese asati aconvictwa nedare anoentitlewa kuti awane bail. Saka isu tiri kushama kuti constitution kana ichitaura kuti munhu anofanirwa kuwana bail sei vanyimwe. Zvese zvekunzi vanoita violence zvese izvozvo hazvisati zvaprovwa, hapana conviction iripo. Saka we condemn the finding of the court in this regard. And obviously Magweta acho ataura kuti vacho appeala ruling yacho. Saka takatarisira kuti izvozvo zvichaitwa.
Vasikala navasitole vachadzoka zvakare kudare musi wa 6 mwedzi unouya. Mutungamiri weTCCC Vanelson Chamisa vangewo vari mudare nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tine urombo tati vaGift Stole asi vanonziwo vaGodfrey Stole vanova miriri wechitungwiza North. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvishanu nemazana mashanu nemakumi mana nemumwe kana kuti 5,541. Vanhu zana nemakumi matatu kana kuti 130 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi unouya. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nenguva yasara izvi hazvikwanisike. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vatarisana nemhosva yekumbunyikidza nekukonzera mhirizhonga mushure mekumhangarirwa kumapurisa neimwe nhengo yebato ravo reANC amai Nkosatha Mandlala Shezi. VaRamaphosa vanonzi vakavanza kupazwa kwakaitwa nematsotsi papurazi ravo reFalaphala kudunhu reLimpopo mugore ra2020. Amai Shezi vanoti mapurisa nemasoja anochengetedza mutungamiri wenyika akatumwa kumbunyikidza nekurova mumwe mudzimai aivashandira senzira yekutsvaga mbavha dzinonzi dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana yekuAmerica kana kuti 4 miriyoni. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University kuPretoria, Dr. Munyaradzi Ricky Mukonza.
South Africa kashoma kuti mutungamiri wenyika arambe achizopedza zvakanaka kupinda mune dzimwe sarudzo dzinenge dzichitevera. Hazvinei nechekuita here naizvozvo izvo?
Rinotonga reAfrican National unoda kutoona unoda kutotanga kutoona zvematongerwo enyika pakubuditswa kwenyaya yacho nenguva yayabuditswa kune vamwe tinozviziva kuti pakasarudzwa vaRamaphosa kuti kune vamwe vakanga vasiri kufarira ivo vaida kuti maNkosazana Dlamini Zuma vaite ivo president weAfrican National Congress vaite ivo president wenyika.
Asiwo mhosva kuparwa yakaparwawo zvayo here ine chikonzero chekuti inonzi yakubuda iko zvino mushure memakore maviri matatu yaitika?
Handiti kune mutauro uya unotaurwa navakuru wekuti mhosva hairove kune vamwe vari kudaro kuti aivo hazvinei nekuti yakaitwa rini kana iri mhosva imhosva chete asi kune vamwe vari kuti ngatimirirei ongororo nekuti kutaura kwatiri kuita nyaya iyi yakaiswa kune mapazi akasiyana siyana kubva kumapurisa kuenda kune vachuchisi saka vamwe vari kuti aiwa ngatitarisi tione zvinobuda mutsvakirudzo dzenyaya iyi kuti zvakambofamba sei uye mhosva yakaparwa here kana yakaparwa ine mutongo wakaita sei ndopane vamwewa asi vamwe vari kuti ayo ngaitongwe mutungamiri wenyika atombobva iye iri kutaurwa pachirungu kunzi step aside ndopaunobva watozoona kuti ayo pane zvematongerwo enyika panyaya iyi.
Aho vanga vari nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University kuPretoria Dr Munyaradzi Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo Ethiopia yatarisana nenzara inotyisa munorondo yenyika iyi, vanhu vari mudunhu reAfar vave kumanikidzwa kunwa mvura yakasviba. Hurumende nemasangano akazvimirira oga vanombopota vachibatsira vanhu nemvura yakachena, asi zvinonzi haisi kukwana. Vanhu vanonzi vari kuchera mvura yakasviba murwizi reAwash iro rinovabatsira pakutsvaga mvura yekugeza, kuwacha, kubika nekunwa. Vana vazhinji mudunhu iri vanonzi vave kuita zvirwere zvepaganda nekuda kwemvura ine tsvina yavanogeza. Nengo dzekomiti yeparamende iri kuongorora mhirizhonga yakaitika mudare reparamende remuAmerica reUS Capitol muWashington DC musi wa6 ndira 2021, apo vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nevatsigiri vavo vairamba kutambira zvainge zvabuda musarudzo, iri kutarisirwa kutarisawo zvakaitika musi uyu, apo pari kupiwa umbowo kubva kumatunhu akaita seGeorgia neArizona ari kuti vaTrump vakaedza kumanikidza vakuru vakuru vesarudzo kuti vawandudze zvainge zvabuda musarudzo vachireva nhema. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro naDr Emmanuel Nzuzu avo vari kuJacksonville mudunhu reFlorida muno muAmerica. Dr Nzuzu inyanzvi munyaya dzekubatsira vane matambudziko ekushandisa zvinodhaka zvakaita sedoro nezvimwe, uye vave nemakore anodarika gumi vachiita basa iri. Kuburikidza neunyanzvi hwavo, Dr Nzuzu avo vakaberekerwa kuChipinge vakazouya muno muAmerica muna 2003 vakanyorawo bhuku ravo rakanangana nekubatsira vanenge vaine matambudziko aya rinonzi How to Stay Sober, uye vanowanisawo zvidzidzo zvekurwisana nezvinodhaka padande mutande ravo rinoti howtostaysober.info. Vanobatsirawo vana veZimbabwe vari muno muAmerica vanoda kutenga kana kutengesa dzimba. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
For the past 17 or so years ndandichishanda nevanhu vanotambudzika nemadrugs nedoro nema mental health problems akawanda wanda. Saka takanyora buku rinonzi How to Stay Sober. Kubva pabasa randaachiita rekubatsira vanhu kuti vadii vakwanise kuita sober kana vaakuda kuita sober. Saka ndikati ndo chikuru chandiri kuita ichocho mazuva ano.
Ndamboonawo padandemutande ramanditumira kuti munokwanisa kuwanisa zvakare zvidzidzo kuvanhu vachiita padandemutande kana online. Mungataura here pamusoro pezvidzidzo izvo?
Iya, ndine maprogramu evanhu maindividuals vanenge vachida kufunda kuti vanokwanisa sei kukunda chirwere chekudhakwa nechirwere chemadrugs. Zvinowanika paonline programu website yangu inonzi howtostaysober.info. Ipapo ndo panowanika nyaya dzekuti unokwanisa kuita enroll uchifunda uchiverenga zvakawanda zvokunokubatsira kuti ukwanise kukunda dambudziko rekudhakwa nemadrugs.
Chii chakaita kuti mude kutora danho iro riri kudzidzisa vanhu pamusoro pekuipa kwezvinodhaka?
Chakaita ndechekuti ini ndaimbonwa udoro ndichinetseka naro. Asi pandakazokwanisa kuzvikunda ndakushanda nevanhu zvidhakwa nemadrug addicts, ndaivaona vachiuya kutreatment kana kumaprogram vodzoka kumba vonodhakwa futi, vouya kutreatment vodzoka kumba vonodhakwa futi. Saka ndo pandakatanga kuita research yekuti chii chingaita kuti kana munhu apuwa rubatsiro aende kumba anogara zvakanaka asingachamwi doro nekushandisa madrugs achibatana pamwe nemhuri yake.
Tikona kuti chirongwa ichi chinoitwa padandemutande kana online, uye vanhu vanokwanisa kungotenga bhuku overenga ari kumba. Chii chinozoita kuti muzive kuti vanhu vari kutambira dzidziso yenyu vachibva vazorisvika pakurega doro kana zvinodhaka?
Chinoitika ndechekuti ipapo padandemutande apa vanhu vanokwanisa kuita mareviews, vanhu vanokwanisa kunyora maemail, vanhu vanokwanisa kuita matext messages. Kazhinji kacho tinonzwa vanhu vachipa maWhatsApp vachiti ndakabatsirwa na How to Stay Sober bhuku ravaNzuzu, vamwe vachiti ndakamboatenda talk yakaitwa naNzuzu on How to Stay Sober. Saka vanenge vakabatsirwa kazhinji vanotaurira hama dzavo, shamwari dzavo dzinenge dzichitambudzikawo, vachitoaratidza kuti aedai paprogram iyi kana kuti tengai bhuku iri rinokubatsirai.
Totarisawo vana veZimbabwe vari muno muAmerica, mune vamuri kushandawo navo here muzvirongwa izvozvi?
Izvozvi zvandisati ndasangana nemunhu wekuZimbabwe wandakabatsirana naye.
Kuuyawo kuzvirongwa zvekubatsira vana veZimbabwe, zvingava zvinamunoita muno kana kumusha, zvii zvimwewo zvamunoita?
Munomu zvimwe zvandinoita besides kubatsira nyaya dzezvirwere zvepfungwa nekudhakwa. Ndinobatsira vanhu kutengesa dzimba dzavo, ndinobatsira vanhu vanenge vachida kutenga dzimba kuvataridza kuti vanokwanisa kuwana mari kupi, chii chinoita kuti vakwanise kupuwa mari dzacho, nyaya dzemacredit score nekuti unofambisa sei prosesi yacho yese, nokuti vanyatsonzwisisa kuti mari yekutenga dzimba iyi ndiyo investment huru yevanhu vazhinji. Saka iyoyo inofanira kuti zvifambiswe nemazvo.
Vanoda kubata vaNzuzu vanovabata papi?
Pawebsite pangu ipapo howtostaysober.info ndo panobatika nyore nyore.
Avo vanga vari Dr. Emmanuel Nzuzu, chizvarwa cheZimbabwe chiri kuJacksonville, Florida, muno muAmerica, vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuFlorida kwakare. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuSouth Africa, uko zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa. Tichataurawo nezvezvarwa zveZimbabwe nezvenyaya iyi sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara nevadzidzi kopinda muzuva retatu. Mutungamiri weCC vaNelson Chamisa vanoti kuri kuendeswa nyika navamunangagwa munyaya dzezveupfumi kumawere. Tapinda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku